Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 13, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inwe chirwere ichi chinouraya, hatisi tekutamba nacho. Chadzoka zvakare kuAmerica, kuEurope. Mangwanana ano ndakachitarisa nhau dzekuAmerica vachitaura kuti iko zvino vapa 63,000 vanhu vapinzwa muzvipatara.
Hurumende inokurudzira vanhu kuti vangwarire chirwere cheCOVID-19 sezvo chiri kuramba chichibata vanhu vakawanda munyika. Vashandi vehurumende vanotadza kuwirirana nyaya dzemihoro nevashandirwi pamusangano wavaita nhasi nehurumende. Muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu 25 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Vanhu 27 vari vanhu vagara vari munyika, uye mumwe chete achinzi akabva kuBurundi. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana matanhatu nemakumi 65, kana kuti 8,696, uye vapora vava zviuru zvisere nemakumi 6, kana kuti 8,060, zvichitevera kupora kwevamwe vanhu 14 nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava 300,971 chete, ukuwo vafa vachiri 255, sezvo pasina munhu akashaya nezuro wakare. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 53,243,049, kana kuti vadarika 53,247,000, uye vafa nechirwere ichi vadarika 1,001,301, kana kuti vadarika 1,301,000. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba vakangwarira kurwisana nechirwere cheCOVID-19 sezvo chiri kuramba chichitekeshera pasi rose. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pakuparura chirongwa cheCOVID-19 Charity Cycling Campaign muBulawayo, vachiwenga vati veruzhinji munyika havachakoshesi kutevedzera zvinokurudzirwa kuitwa neveutano pakudzivirira kutapurirana kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Vachiwenga avo vanovewo gurukota rezveutano vati COVID-19 iri kudzoka neukasha kunyanya kunyika dzekumadokero, vakayambira veruzhinji kuti vasaite sekuti chirwere ichi hachisisiko.
Imwe chirwere ichi chinouraya, hatisi tekutamba nacho. Chadzoka zvakare kuAmerica, kuEurope. Mangwanana ano ndakachitarisa nhau dzekuAmerica vachitaura kuti iko zvino vapa 63,000 vanhu vapinzwa muzvipatara. Jim nzvimbo dzekuisa varwere muzvipatara dzaakuita shoma. KuEurope vana France varimwe zuro vakafirwa ne 543 zuva rimwe chete. Tinoda kuchidzivirira muno.
Zvinoratidza kuti uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi munyika huri kukwira kupfuura uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi vabva kunze kwenyika. Vati muAfrica, South Africa ndeimwe yenyika dziri kubatwawo nechirwere ichi zvakanyanya vakatiwo. Sezvo zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa, zvakakosha kuti veruzhinji vangwarirewo chirwere ichi. Vachiwenga vati muBulawayo kunyanya dambudziko rekushaikwa kwemvura rinoisa vanhu panjodzi yekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Vati hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti igadzirise dambudziko iri, asi havana kutsanangura zvizere. Vanhu gumi nevaviri vachachovha mabhasikoro kubva muBulawayo vachienda kuHarare senzira yekukurudzira veruzhinji kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. VaAlbert Mkandla, avo vakabatsira kuronga chirongwa ichi, vaudza Studio 7 kuti vaona iyi iri nzira inogona kubatsira kuti vanhu varambe vachikosha sakudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Isusu se member ye Lions International Club tirakaona kuti zvakakodzera vanhu vanga vagere muDzimba kunguva refu vasinga exercise. Cycling is part of exercise. Tirikushandisa vanochova mabhasikoro kuti vatipirewo awareness muvanhu, togona kungodraw attention yevanhu. Kana vakaona vanhu vachichova vakapfeka zvakafanana vakawanda, vanongobvunza kuti ndezvei, vanenge vatowana ansa votoziva kuti COVID iri kudzivirirwa sei.
Gurukota rezvemitambo muzvare Kesty Coventry pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvemaindustry vaRaj Modi vabatana navachiwenga mukusangana nevachachovha mabhasikoro ava mushure mekunge mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaparura chirongwa ichi. Mumwe wevachovhi vemabhasikoro ari muchirongwa ichi, Ngovani Gacheni, ati ari kufara zvikuru kuve muchirongwa chekukurudzira veruzhinji kuti varambe vachirwisa chirwere cheCOVID-19.
I'm part of the cycling team iri kuenda kuHarare kuchitungwiza in raising awareness against COVID-19. Iri kufara chaizvo kuti ndifambe ndikurudzira vamwe kuti vadzivirire kune virus yecorona. Ndikurudzire vanhu kuti vageze maoko, vapfeke mamaski, sanitize every time. Chirwere chinouraya and hatidi kuti vanhu vapere.
Vachovhi ava vachabva muguta reBulawayo mangwana mangwanani uye vanotarisirwa kusvika muHarare mushure memazuva matanhatu. Zimbabwe yave nevanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu vafa nechirwere cheCOVID-19. Vanhu zviuru zvisere nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Sangano pakati pevamiriri vevashandi nevamiriri vehurumende waitwa nhasi pasi peNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC unonzi watadza kubuda nechisungo mushure mekunge mapoka maviri aya atadza kuwirirana pane zvauya nehurumende nhasi, izvo zvizoita kuti aronge kusangana zvakare nemuvhuro unouya. Musangano uyu wanga uri wekuedza kugadzirisa makakatanwa aripo panyaya dzemihoro yevashandi vehurumende mushure mekunge vashandi varamba mari yakanga yaiswa patafura nehurumende. Hurumende svondo rapera yakaisa zvikamu makumi mana kubva muzana zvemihoro yevashandi pamusoro pezvikamu makumi maviri kubva muzana zvayakanga yaisa muna Gunyana, izvo zvaizoita kuti mushandi wepasi ava nezviuru gumi nezvishanu zvemaRTGS pamwedzi uye murayiridzi wepasi achitambira madhora zviuru gumi nezvisere zvemari yemunyika pamwedzi. Pamusoro pezvo hurumende yakaisa zvikamu gumi kubva muzana pamari dzevarayiridzi zvemari yakanzi ndeyekubatsirikana munguva ino yeCOVID-19, asi vashandi vehurumende vari kuramba mari idzi vachiti ishoma uye havana kugarwa navo pasi nehurumende kuti vawirirane. Vashandi vari kutiwo vanoda kuti mari dzavo dzemihoro dzidzokere padzaiva muna 2018 apo vaitambira mari isiri pasi pemadhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi maviri pamwedzi wega wega. Hatina kukwanisa kubata vamiriri vehurumende kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi pataenda pamhepo. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano wanhasi, tabata munyori weApex Council waJeff Dzatsunga.
Musangano wafamba zvakanaka, takwanisa kutaurirana gavhumendi yauyawo nezvayauya nazvo ikatura dengu rayo rayanga ainaro kuti titarire kuti munei. Tikaona kuti vanga vakwanisawo kuti wedzerei, tinotaurika
tinoona kuti mairamba zvikamu makumi mana kubva muzana zvanga zvawedzerwa pamusoro pezvikamu makumi maviri zvakamhenge zvatanga kuiswa nehurumende. Zvii zvavazouya nazvo nhasi?
Kuti titaure kuti mudengu vacho vauya nemasiga api kazhinji zvacho kana kuita manegotiesenzo hazvisi zvinhu zvinoita kuti tiyatse kutaurirana zvakanaka. Asi kungoti vanhu vazive kuti tirikutaura sokuti zvavauya nazvo zvinoita kuti tikwanise kuenderera mberi. Hazviri tichiyamuriri vevashandi, tinofanira kunotaura nevashandi vake tovaudza kuti ndo zvavapo izvi unozviona wosei heri musi womuguro todzokera nobva tinokwanisa kutaura nemafiga anenge avapo chaivo anenge atenderana.
Kuimiwa mafiga amaisawo patafura muchipa kuhurumende amuri kudawo sevashandi ndeapi?
Isu pozisheni yatakapa gavhumendi ndeyekuti tinoda mafiga anofambirana ne mari yataikura yemazuvs muna 2018 dzakazotanga kuchinjwa zvemari zvizvi mazuvs aya hasisiri 1-1 mukuti panguva iyoyo mushandi wepasipasi aikura 441 isi tiri kuti nokumira kwakaita zvinhu munyika kana vakakwanisa kumupawo munhu mushandi wepasipasi mari inogona kunge iri 60% of that isika asi ozokupa yekuti varikukwanisa kuzobhadhara mari yacho iyoyo yose riini isi tinenge tichitarisira kuti patinopinda muna January first quarter mari iyoyo inge yadzokera kwakanga iri.
Saka muri kutarisira kusangana nenhengo dzenyu riini kuti mugadzirire musangano wemuvhuro iwoyo?
Titatomutaura paweekend ipapa tichionesana kuti tozvifambisa sei takanana weekend nekuti chiri kunetsa ndechekuti vanhu vane zvaara kuzvo uye vakatomirira mari ende mari ikasabuda vanhu vanoshayiwapo kutangira mamwedzi wacho watopera futi uri mutomwedzi wekuti vamwe vakwanise kunge vachiwana bhonasi ende bhonasi vacho vanenge vachipawa kuti wanariri pamari ichaiyoyo.
Vanga vari munyori mukuru weApex Council vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare raMagistrate rarasa chikumbiro chamuzvara Henureta Rushwaya nevamwe vavo vatatu chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Asi munhu mumwe chete ndiye apiwa mukana uyu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tongi wedare raMagistrate Vangoni Nduna vatura mutongo wekuti muzvare Rushwaya vasori vaviri vanoti vaStephen Tserai navaRafius Mufandauya pamwe navaGift Karanda varambe vari mujeri sezvo vasingakodzeri kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Asi vanduna vapa muzvinabhizimusi vaAli Mohammed vanove muridzi wekambani Ali Japan 786 mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vanduna vati vaMohammed vabhadhare zviuru zana zvemadhora ari maRT GS semari yechibatiso uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa kaviri pasvondo uri musi wemuvhuro nemusi wechishanu kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa. Vanduna vati zvakare zita ravaMohammed rakangodomwa namuzvare Rushwaya pavakasungwa izvo zvakarambwa namuzvare Rushwaya mudare. Vatiwo humbo huri pamberi pedare hausi kunyatsonzwisisika kuti chakanyatsoitwa navaMohammed chaizvo chii mukuparwa kwemhosva iyi. Vatiwo muzvare Rushwaya nevamwe vavo havakwanisi kuvapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nekuti vanhu vanozivana nevanhu vakawandisa zvokuti vanogona kusamirira kutongwa. Vanduna vatiwo vasungwa vana ava vane chekuita nekuparwa kwemhosva yavari kupomerwa uye vanokwanisa kuvhiringidza umbowo kana vakapiwa mukana wekubuditswa mujeri. Vanduna vati muzvare Rushwaya vakaedza kupa mumwe mupurisa mari yechioko muhomwe pavakasungwa vakati vatserai navamufandauya vakaedza kuvhiringidza umbo hwepaCCTV hunoratidza zvakaitika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport pakasungirwa muzvare Rushwaya. Vanduna vati vakaranda vakaedza kutyisidzira vafakazi munyaya iyi nekupinza kwavanonzi vakaita zita remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vachiziva havo kuti amai Mnangagwa havanei nechekuita nezvenyaya yegoridhe iyi. VaTapson Dzvetero avo vari kumirira muzvare Rushwaya pamwe navaAdmire Rubaya avo vari kumirira vatserai vati havana kufara nemutongo wedare uye nyaya yavo haina kubatwa zvakanaka nedare raMagistrate. Magweta aya ati achakwidza nyaya iyi kudare repamusoro kuti mutongo waturwa navanduna uongororwe. Izvi zvatsinirwa negweta ravamufandauya vaJoshua John Chirambwe.
pamtemo kana paganzi munhu wani apiwa bail zvinoreva kuti vamwe vake va akasungwa navo vanofanawo zvakare kuti vapiwewo bail saka zvaitika nhasi hatisi kubvumirana nazvo nekuti dare repasi rinovairo magistrates court rapa munhu mumwe chete bail rikasafungawo zvakare kuti vanhu pamutemo vakafanana vanofanira kupuwawo mutongo wakafanana dare richienzanisa
vachirambwe vati dare harina kutarisawo kuti kupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso yave kodzero pasi pebumbiro remitemo yenyika
dare harina kuzvinzwa zvatakariudza kuti fourth accused person anova Rafios ndiye akatosungisa vamwe saka naizvozvo tinoona kuti dare harina kutoonawo zvakare kuti pane inonzi right kana kuti kodzero yekupuwa bail irimo muconstitution yenyika yeZimbabwe
Mutongi wedare ati vasungwa ava vagodzoka kudare musi wambudzi 27 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Nengo dzebato reZANU-PF nemapurisa dzakamiswa pamberi pedare muchinhoi nezuro kusvika nguva dzemanheru dzichipomerwa mhosva yekuchera goridhe risiri pamutemo Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera
Mumiriri wechegutu West Mparamende vaDexter Nduna sachigaro wechidiki mubato reZANU-PF mudunhu reMashonaland West vavengai Musengi mukuru wemapurisa mudunhu rechegutu Superintendent Wanda Chisikwa nevamwe vaviri vatatenda Gwinji navatawanda Marufu vakamiswa pamberi pedare vachitongwa nenyaya yekuchera goridhe zvisiri pamutemo pakambani yeDavid Whitehead vamarufu ihama yemudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe amai Grace Mugabe kutongwa kwenyaya iyi kwakasvika kupinda munguva dza8 dzehusiku mushure mekunge mutongi wedare vaStanley Mambanje vawirana nemagweta evasungwa kuti varambe vachishanda kuitira kuti vapedze kubvunzurudza zvapupu zvose mutauriri weJudicial Service Commission vaBrian Ngiwani vati dzimwe nguva dare rinogona kunonoka kupera kana paine zvikonzero zvine musoro zvinenge zvapiwa zvikatambirwa nemutongi wedare Nyaya iri kupomerwa vanduna nevamwe vavo yakaitika gore rapera muna mbudzi asi vashanu ava vakatanga kutongwa nezuro. Atabvunza kuti sei nyaya iyi yatora nguva yakareba isati yatongwa gweta revashanu ava vaadmire rubaya vati havazive vachiti havadi kutaura nevatori venhau sezvo vangazotaura zvinopinza vavari kumirira panjodzi nevatongi.
Izvozvo zvavanga vachiuha mukoti zvavaona mukoti dhila nezvo.
Mapepa ari mudare anoti vashanu. Ava vakashandisa chisimba chavo chezvematongerwo enyika kuenda pakambani yeDavid Whitehead muchegutu apo painge pawanikwa goridhe vachidzinga vamwe vanhu vainge vachicherawo vachishandisa mapurisa emuchegutu vashanu ava vakanzi vadzoke kudare musi wa4 zvita apo pachapedziswa nyaya yavo sezvo kwasara chapupu chimwe chete kuti chibvunzurudzwe Mune mwe onyaya vagari vemuchinhoi vari kuramba urongwa hwekanzuru hwekuda kuwedzera mari pabhajeti regore rinouya sachigaro wechinhoi resident association vaclifford kupeko vati havasi kufara nekuwedzerwa kwezvinhu zvakaita sekutenga guva uko kuchange kwava kuita mari yakaenzana nemadhora $25 ekuamerica kubva pamadhora matatu ekuamerica
takairamba kunyanyanyanya maringe nekuti taiti makwidziro avakaita marets mabills nezvimwe zvakadaro hazvisi kuringana maringe neyatinoti inflation so ukaongorora ukaona zvakare kumakuva munhu afanira kutenga guva reabout 25 US kana takumaisa madhora ekumiri
Asi mutauriri wekanzuro vatichaona mulauzi vati vachiri kunzwa pfungwa dzevagari vachiti pachine mukana wekutora pfungwa dzavo
Pane zvimwe futi zvavanenge vasingawirira nazvo vanonyora kana zvanyorwa zvese zvavataura zvavasingawirira nazvo nezvavawirira nazvo tozvibatanidza zvese toendesa kuna minister for approval kana kuti minister vanokwanisa kurejecta vachionawo zvinenge zvataurwa nevanhu
Imwe nyaya iri kurwadza vagari ndeyekuti madzimai akazvitakura achangobhadhariswa mari yakaenzana nemadhora makumi maviri ekuAmerica. Pari zvino madzimai haasi kubhadhara mari kuti vasununguke muzvipatara zvehurumende nemakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kameruni inoti vana vanosvika mamiriyoni maviri kubva pauwandu hwevanhu mamiriyoni makumi maviri nemashanu havana magwaro ekuberekwa. Nyika iyi inoti izvi zviri kukonzerwa nekurwisana kuri kuitika mudzimwe nzvimbo dzenyika iyi pamwe nedambudziko rekufamba riri kukonzerwa nechirwere checovid-19. Pasi rose riri kupedza gore rino ra2020 rakatarisana neutachiwana hwecoronavhairasi uwo wabata vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mana nemanomwe pasi rose uye kuuraya vanhu vanodarika miriyoni imwe chete. Sangano reWorld Health Organization rinodaro. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dambudziko recovid-19 rasiya vanhu pasi rose vaine dambudziko rekungonzwa kakuneta vachipera simba. Bazi rezveutano rabuda nehwaro hutsva hwemashandiro achaita bazi iri kwemakore matatu anotevera paine chinangwa chekupedza matambudziko ebazi iri anosanganisira kushayikwa kwemishonga, kuramwa mabasa kwevashandi pamwe nekugadzirisa zvivakwa. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu, mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vati mumakore matatu anotevera pachange pachiongororwa nyaya dzekuti mimwe mishonga igadzirwe munyika, vashandi vange vari pamutambarakede uye zvivakwa zvinge zvichigadziriswa kuitira kuti zvifambidzane nenguva. Dr. Mangwiro vati mimwe mishonga inotengwa kunze inokwanisa kunge ichigadzirwa munyika zvichizobatsira kuwanira vanhu mabasa uye kuderedza kushandiswa kwemari yekunze.
Vanhu vaZimbabwe tiri tinotarira zveutano hwevanhu nekurerwa kwakanaka kwevana nekuchengetwa kwemadzimai. Tinoda kuti izvozvo zvinge zviri zvinhu zvakanaka, saka tinee tichironga maringe nekuti sei kutakurwa kwemadzimai kana kwevanhu motokari kuzvipatara kuvakwa kwazvo, kuti zvinovakwa sei, kuti tozvitakura sei, mishonga kuti ichauya sei kuzvipatara, zvichiita kuti zviwanikwe muno zvakachipa, vanhu varege kuramba vachienda kunze kwenyika kunotsvaga kurapwa, varapirwe muno, mishonga ichiwanikwa muno, ichigadzirwa muno nemakambani.
Dr. Mangwiro vati havasati vave neuwandu hwemari inodiwa mukuona kuti zviga zvavo zvazadzikiswa panosvika 2023 kuitira kuti zvinhu zvive nyore pautano hwemunhu wese. Mukuru anoona nezvegwara rezveutano mubazi rezveutano Dr. Stephen Banda vati vabuda zvakare negwaro richapa kuti munyori mubazi rezveutano achange achitarisirwa kushanda sei uye kuti achibuda nechii kuti arambe ari pabasa. Mukuru anoona nezvekubuda kwemashoko mubazi rezveutano Donald Mujiri vati contract yemunyori webazi rezveutano ichange ichizoshanda kutanga mugore ra2021 zvichienda mberi.
Yakuti musangano uyu wakatanga chipiri uchipera nhasi inova Friday, iwo wakaparurwa na Honorable Deputy Minister of Health and Children Dr. John Chamunorwa Mangwiro. Vanga vainewo futi mafacilitators veku Public Service Commission ne Minister of Finance. Donzo ravayo musangano uyu kana chazobuda muri zvekuti wabuda neyatingati annual action plan ne strategic plan for the PS performance contract 2021.
Musangano uyu waitwa panguva iyo zvunhu zvisina kumira zvakanaka munyika sezvo vakoti vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo uku vana chiremba vachiti havanawo zvikwanisiro uye mari dzavo ishoma zvikuru. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika pari zvino.
Ndinonzi Tatenda Mukwamu kuti hajinimbe haangari munhu angazaiti zvake akabatsirawo kuti munhu kugadzira nzvimbo yedokusha sezvanga tichimunzwa masocial media. Uye zvakare akanga ari munhu akanga achifara achigona kubatsira achigona kuzvishandira zvekare. Ndo zvandinga da kutaura pamusoro pake ndichiti ngaarare zvake munyasha murugare.
Pane zvimwewo zvamuri kutarisana nazvo here zuva nezuva ikoko kwamuri?
Eya, tikafanira zvezuva nezuva inyaya yekushomeka kwemvura. Migodhi hatisikwanisa kuwana mvura yakakwana.
Muri kupi imini?
Izvo ndiri kuHarare.
Saka muno pari zvino mungati chii kune kanzuro?
Dai yatanguka zvai kugadzirisa migodhi kana mabhoros kuti vanhu vakwanise kuwana mvura yakachena. Pane zviri kuitika izvozvo zvekuti vanhu vari kunetseka nekuwana mvura vachitenga mvura nemaumiro akaita upenyu hatinga hazvikwanisi kuti vakwanise kurarama kana vasina mvura, because mvura ndochinhu chechinhu chakakosha chinoita kuti munhu akwanise kurarama. Kana mvura ichinetsa kuwana tinoomera upenyu neikonomi maomero ayakaita kudai.
Ndizvitanonzi Goodman Konizache Mahashi. Ndiri kuJoburg, South Africa, Joburg Soweto. Chananga kuti ndichekuti kanzuro waichisvika pagwa dzavanhu vakadaro kubvira nachananga pa-setup imba kusvika vaita foundation. Svika yakwirawa mudhuri vozongonovinga vanhu yakwira kupamu pese vaambovipi. Zvokupedzisira hangu ndinongoti hangu pana kurasikirwa kwakaitikwa muZimbabwe pana Njimimbi naGringo. Ndinongoti hai ngatichime tine tariro. Kurasikirwa kunonyatsoratidza kuti Jaya Mupfumi naRazaro apa zvaita tinodzira kunyanya kuchemwa ndiJaya Mupfumi Razaro asi kunyanya kuchemwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chakakundwa nezuro manheru 3-1 neAlgeria mumutambo wacho murwendo rwokuenda kumafinari AFCON muna 2022. Izvo zvinoreva kuti Zimbabwe haina kuwana mapoints pamutambo uyu. Chirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Pera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inokurudzira vanhu kuti vangwarire chirwere cheCOVID-19 sezvo chiri kuramba chichibata vanhu vakawanda munyika. Vashandi vehurumende vanotadza kuwirirana nyaya dzemihoro pamusangano wavaita nehurumende nhasi. Muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.